mutongi wedare mzare Charity Maposa vapa mtongo uyu mushure mekunge vawana vamachaya na vachisainyirwa chibururu vaine mhosva yekushandisa maofisi avo zvisiri izvo vachinzi vakashanda pamwe chete kuti vape zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba dzinosvika churu dziri mugokwe kune imwe kambani inonzi Striations World Marketing Property Developers. Vachibururu ndi Provincial Planning Officer wedunhure Midlands uye vanonzi vakashanda navamachaya mukupara mhosva iyi mugore ra2013. Vaviri ava vaive varamba mhosva yavaipomerwa, asi mutongi wedare akavawana vaine mhosva mushure mekutongwa kwenyaya iyi zvizere. Muzvare Maposa vati kunyange hazvo vaviri ava vakapa zvichemo zvinosanganisira kuti vakashandira hurumende kwenguva yakareba uye vave vanhu vakura vaine zvirwere zveshuga nehigh blood pressure, mhosva yavakabatwa nayo yakakura zvikuru zvekuti mutongo wakafanira ndewekuti vagare mujeri. Vati nyaya yehuori inyaya iri kutsviriridza zvikuru munyika uye veruzhinji havachina chivimbo kuti matare ari kubata nyaya iyi nemazvo, vachiti zvakakosha kuti matare aratidze pachena shuviro yehurumende yekuti huori haudikane zvachose. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vabatla tambo vati vanobvumirana nemaonero ekuti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachitaura kuti hurumende yavo haidi zveuori zviri kuitwa pakuhurwisa hazvina kukwana. Vati veruzhinji vanoona sekuti kusungwa kwevamwe vakuru vakuru vasungwa kusvika pari zvino nenyaya yehuori kuitira kuti pangonzi pane zviri kuitwa sezvo vakawanda vacho vachizoregedzwa. Kwetare vaviri ava vaalec Muchade Hama vaudza Studio 7 kuti vazivisa dare kuti vachapikisa kuwanikwa vaine mhosva kwavamachaya navachibururu, vachitiwo vachaita chikumbiro chekuti vaviri ava vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso panguva yekupikisa mutongo uyu.
Vapuwa makore mana ndobva vazobvisirwa gore nehafu mukasari mwezi 30, saka which means ndo yavari kuzosevha iyoyo 30 months. Ivo havana kugutsikana nazvo kuti vane mhosva, havana kugutsikana zvakare nemutongo wavapiwa, saka vanditi inini ndiendei kudare guru rehigh court kundokwirira ikoko tiiti mutongi atonga nyaya iyi haana kutonga zvakanaka, saka nyaya iyi ngaiongororwe zvakare.
Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo Ziya Duma vange vaita chikumbiro chekuti dare ritare kuti vamachaya navachibururu vabhadhare mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe emadhora ekuamerica kana kuti $900,000 kana kuti maRTGS anoenderana nemari iyi. Asi muzvare Maposa varamba chikumbiro ichi vachiti hazvina kubudiswa zvizere mudare kuti hurumende yaive yarasikirwa nemari yakawanda zvakadai. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzana Musengi.